vachiita urani vatori venhau pamusangano waitwa mamutare vamugwadi vati BVR ichapa kuti sarudzo dzegore rinouya dzive nemutauro sezvo vakawanda vari kunyunyuta nechirongwa cheBVR. Vati commission yavo yatambira zvichemo zvakawanda zvinofanirwa kugadziriswa neZimbabwe Electoral Commission ZEC.
Mwa atiri kuona ngangoitika ndekuti kune vamwe vakutopa zvichemo kuZimbabwe Human Rights Commission vachitaridza yavo kuti pavari kunonyoresa paBVRI vari kusungirwa kuti vataridze namba dzemaregistration certificate avo aya kune mamwe mapolitical parties. Saka izvozvo zvokuti vanzi kana varegista powana mumwe asingashandiri ZEC asi akamiririra political party achibvunza kuti ndipe tione ningi registration certificate yake yako, zviri kuvavhundusa zvinovatyisa kuti hazvizotarirwe here kuti vaonekwe kunzi vanenge vavhota sei. Vamwe vakapa zvichemo zvokuti vakatotaurirwa kunzi mafingerprints amuri kuisa aya ndiwo anoita kuti tizoziya kuti uyu avhota apa ndiani uye wavhota sei.
Vamugwadi vati zviri kuitwa nemadzishe nemasabhuku zvekubvunza vanhu maserial numbers avanopiwa kana vanyoresa zviri kunze kwemutemo.
Pana kuitwa zvekuti veZEC chekutanga dai vaisatendera vezvematongerwo enyika kuti vange varipo vachiita indafie nemaprocess eregistration, vasabvunze vanhu kuti vabudise maregistration voters registration certificate avo. Ndochokutanga chatinofunga kuti chinoda kuti chiitwe ichocho. Chechipiri, ZEC inofanira kunge ichipa dzidziso yatinoti education iya kuvanhu pamwe chete nesu, nokuti ndo rimwe basa redu reZimbabwe Human Rights Commission iroro rokuita bring awareness yevanhu kumaraisi avo. Vanhu vanoda ruzivo rudzidziso irworwo rwokuti aiwa nyangwe munhu akabvunza kuti ino certificate yako yakamira sei, hazvinei nezvauchazoita uchivhota, hazvina kana connection, nokuti paunovhota paya hausunguri kunzi unyore nhamba yevoters registration certificate yako. Iwo unongonoisa x yako pamunhu waunoda kuti asarudzwe, waunoda kuti azokumiririra whether mungava muparliament, council kana kupresidenti.
Vamugwadi vati dambudziko ravanaro nderevashandi vashoma vekomisheni yavo kuti vakwanise kuita mabasa avo nemazvo. Vamugwadi vakurudzira zvakare vanonyoresa kuvhota kuti vasachisidzirwe nevanhu kana mapato zvematongerwo enyika pavanenge vachiita basa ravo.
Anoziva kuti iwe ndiwani wavhota sei, avhota akadai ndiani, ruzivo kana rudzidziso runofanira kuti rwusvike kuvanhu irworwo. Saka ndinofunga kuti nezvatiri kuzobuda nazvo pano tichaona kuti even tisina yedu capacity yakanyanya kudai, tine ushoma hwakanyanyisa. Tipinde mukati muvanhu tichibatsirana neZEC kupa ruzivo irworwo kune veruzhinji kuti vasazochi zvavo. Vanouya vachingotaura kudaro vamwe ndozvavanoitai kuvhundusira kakuya, asi toda kuvataura kuti vari kuvhundusira ivavo hazvina kusiyana nezizi rakazoonekwa neshiri yainonzi nenguru yekuti harina nyanga, hazvina kana zvimwe chete zvazvinoita kwavari.
Munyori mukuru weMDC vaDouglas Ngonzora avo vataurawo pamusangano uyu vatiwo zvichemo zvinobuda panguva yekuvhota kana pakunyorisa kuvhota zvekutyorwa kwekodzero dzevanhu hazvifanirwi kuongororwa nemapurisa asi nesangano reZimbabwe Human Rights Commission.
Dambudziko ratinaro panyaya yezvese Zimbabwe Election Commission pamwe chete neZimbabwe Human Rights Commission mutemo wakadzikwa nehurumende. Mutemo uyu ndewekuti kana paitika mhirizhonga zvinotariswa naani? Pabumbiro remutemo zvinofanira kutariswa neZimbabwe Human Rights Commission, but vari kuti iwo zvinofanira kutariswa nemapurisa. Isu tiri kuti mapurisa kubva kuna 2008 ndo vairova vanhu, vaibatsira kurova vanhu. Saka independence yeZimbabwe Election Commission Human Rights Commission inoreva kuti ma commissioners acho ndo anofana ku investigate kwete kutora mapurisa vashandisa uye zve tirikupoka nekuti ma political parties anofana kunga aripo panenge pachitwa ma investigations iwayo nekuti mama ma political parties ndo vanorova vanhu saka tirikuti mutemo uyoyo ngatidzokere pane constitution yatakanyora constitution yatakanyora inoti Zimbabwe Election Commission inofana kunga yakazvimiririra Zimbabwe Human Rights Commission inofana kunga yakazvimiririra kwete kuti inge ichibatana nemapurisa
vamunzura vati Zek inosungirwa kugadziriswa sezvo izere vasori vechiuto uye mapurisa asi chifanirwa kunge yakazvimirira yoga
right and to be neutral even asi chiripo ndechokuti pavanga vachitaura paya paya vataura yo vakati vakanyora presentation yavo vasati vanzwa zvatati chitaura kune zvizhinji zvavari kuwirirana nesu kune zvizhinjiwo zvatowirirana nawo asi patinopokana nawo ndepekuti kana mutemo weconstitution uchiti zvinoitwa nehuman rights commission mutemo usiri constitution uchiti zvinoitwa nepolisi mitemo iyoyo ikapesana constitution nomwe mutemo tine mutemo wekuti constitution ndeinotora precedence saka nyaya iripo ndeyekuti kuti kuve neindependence kunofanira kuitwa nezimbabwe human rights commission kunofanira kuitwa nezimbabwe election commission tichiti zvakare mukati memacommissions imomo hamufaniri kunge mwine masoja hamufaniri kunge mwine mapurisa hamufaniri kunge mwine ma CIO tiri kuona isusu kuti kuzimbabwe election commission musekretariati mao mune ma CIO mune mapurisa mune masoja tiri kuti izvozvo ngazvibviswe muve nevanhu vasina kwavakarerekera tirakuziva iko zvinoizvi takatarisa zvakataurwa navachivenga nezuro kuti masoja vakuru vavo vatori nebato ravanoda kuti rikunde musarudzo saka vanhu vakadaro havasi fair
mushandi wezek vangoni kundidzora vatiwo mapato ezvematongerwo enyika anofanirwa kuremekedza mitemo yekuzvibata yakabvumiranwa kuitira kuti vasaite zvinokonzera nyonganyonga musangano uyu wanga uri wekupangana mazano munyaya dzesarudzo uye wapindwawo nemasangano anoti Malawi Human Rights Commission pamwe neSouth African Human Rights Commission ndakamirira Studio 7 Mamutare ndini Lwedha Moyo.